Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 3/2019 nguva dzava 7. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yoronga kuwedzera mari dzemudyandigere dzevaimbova varwi vehondo resununguko kuitira kuti vasatambure. Dambudziko remafuta aifambisa dzimotokari roramba richitemesa vakawanda musoro munyika. Hurumende yosangana nevashandi vayo nemusi wechitatu nemusi wechipiri pasi peurongwa weNational Joint Negotiating Council. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nhasi yazivisa kuti ichawedzera mari yemudyandigere yevakarwa hondo yerusununguko pamwe nekuvabhadhara kuvabhadharira mari yekuzvipatara pamwe neparufu nechinangwa chekuona kuti vagara zvakanaka munyika yavakasunungura. Izvi zviri mubhiri riri kuda kuvandudza mitemo inobata vaimbova varwiri vehondo yerusununguko ava. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyori mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nevakarwa hondo yerusununguko, Ambassador Mark Gray Marongwe vazivisa komiti yeparamende inoona nezvemukati nekudzivirirwa kwenyika kuti urongwa uhwu huri mubhiri rekusandura mutemo weWar Veterans Act iro riri kunyorwa nebazi ravo. VaMarongwe vati maWar Veterans ari kutambura uye anotarisirwa pasi, ndosaka bazi ravo rave kutora matano ekugadzirisa izvi kuti vakwanise kugarawo zvakanaka. Vati hurumende iri kuronga kuwedzera mari yemudyandigere yemaWar Veterans kubva pamadhora mazana matatu negumi nemashanu kusvika pamari inotambirwa nemusoja nechinzvimbo chameja muchiuto inove pakati pemazana mashanu nemazana matanhatu emadhora. Vatiwo vari kuronga kuti maWar Veterans avewo nemedical aid kuti akwanise kurapwa kana achinge aburisa kadhi rinoratidza kuti aive murwi wehondo yerusununguko. Asi vati pari zvino vanhu ava vari kurapwa kusvika vapo kana vachinge vapinda muzvipatara zvehurumende.
There is no limit as to how much we spend towards the treatment of a war veteran. There is no cap. Akanopinda muhospital, we will continue to pay until abuda or the unfortunate happens.
VaMarongwe avo vakamboshanda semuwe vakuru vakuru vezvirongwa zveZBC vaenderera mberi vachiti vanodawo kuti maWar Veterans achengetedzwe zvakanaka kana achinge ashaya. Nekudaro vari kuronga neimwe kambani inoviga vanhu kuti pese panoshaya murwiri wehondo yerusununguko achengetedzwe zvine chiremerera. Vazivisawo kuti pane maWar Veterans ari pakati pemazana mashanu nemazana matanhatu anoshaya gore rega rega. Vati pari zvino pane maWar Veterans zviru makumi matatu nezvishanu munyika. Vati vamwe vavo vakawanda munyika havana kunyoreswa, uye chirongwa chekuita izvi chiri kuenderera mberi nechinangwa chekuti vese vanokodzera vawane mari yemudyandigere pamwe nekubatsirwa kupinza vana zvikoro. Vati bazi ravo richapinza basa madistrict war veteran officers makumi matanhatu nematanhatu matunhu ese munyika kuti agadzirise nyaya dzavo mumatunhu ese munyika. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzakaita samai Angelini Chipato vati kunyange hazvo chiri chinhu chakanaka kuchengetedza maWar Veterans, zvakakoshawo kuti hurumende ione zvaingaite pamusoro pana chimbwirirwa namujibha avo vavati vakaitawo basa guru.
Vanhu ivava munofungei navo, not collaborators, ine nzira dzakasiyana. Kune vaibikira kune iva vandiri kutaura vakanga va 1976 vodeshitanga kuti vaione muno vani vava vanambodzokera kudzimba dzavo. Comrade akaenda ku assembly points mujibha akadzokera kumusha kwake. Ndo vanhu vamwe vari kutambura vazhinji vava kufa vanozivana kumamisha kwavaivai.
Asi vamarongwe vati mutemo uri kutosandurwa kuti vana Chimbwido nana mujibha varemekedzewo pamwe nekupiwa mari dzemuzhandigere sezviri kuitwa maho veterans.
Cherechedzo yavo yaakuda kuti ipiwe nehurumende. Tine tarisiro yekuti masvondo mashomanana ari kutevera muchapiwa mugungano renyu reparlament mashoko atakaisawo isusu ekuti ngakucherechedzwe vana muchibva nana Chimbwiri. Hatina kuvakoshiwa, tinovayeuka.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pasina chakaipa pakuchengetedza varwi vehondo yerusununguko, vanoona sekuti danho riri kuda kutorwa richabviringa upfumi sezvakaitika muna 1997. Vati vanhu havafaniri kuve nemweya wekuda kungomora chete vasingatarisi kuti remangwana renyika richange rakamira sei. Kuma 1980s hurumende yakadzika mutemo wewo Veterans Act newo Victims Compensation Fund iyo inosungira kuti vese vakarwira hondo yerusununguko vapiwe mari yemujandigere pamwe nekubatsirwa panyaya dzeutano nedzidzo. Muna 1997 sangano rinomirira varwi ava reZimbabwe Liberation War Veterans Association rakamanikidza hurumende kuti vapiwe zviuru makumi mashanu zvemadhora pamunhu mumwe, izvo zvakadonhedza dhora remunyika nekukanganisa upfumi hwenyika. Asi vamarongwe vati rwendo runo havasi kuda kuti hurumende itore danho rinokanganisa upfumi nekuda kwemaho veterans, vachiti vachaumbawo trust ichange ichiita mabhizimisi anotsvaga mari yekubatsira maho veterans. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanhu vakawanda munyika vari kuswera vari mumitsetse nemotokari dzavo vakamirira kuwana peturu nedhiziri mumagaraji. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vanoshandisa motokari dzavo mukufamba vanoti panzvimbo yekuti dambudziko remafuta edzimotokari rigadzirike, zvinhu zviri kutoramba zvichishata. VaJoseph Tanyanyiwa, avo vanga vakamirira mafuta paHighland Shopping Center, vati vange vamira mumutsetse kubva na 7 mangwanani uye vanga vasati vaona mafuta na 2 pm dzemasikati. VaTanyanyiwa vati munyika munofanirwa kuita hurukuro dzinobata munhu wese kuitira kuti nyika ibude mumadhaka mairi.
Ndasika panapa na 6 nesa 7 kuseni. Piwo tapana patangomira kuti pamwe ino yana kuti irima yacho haina kwaishaenda. Sana kwabvira ndikogara. Ikasaenda kuti vatapana. Haiwa, nevana vadai vataurirana because this is abnormal. Hazvichasenza zvinhu zvinhu kwa mapesa. Zvatova abnormal zvachose.
VaMishek Chawatama vatiwo nhasi ranga riri zuva repiri vari mumutsetse wemafuta epeturu.
Pakiyo panapa tamira na 7 o'clock. It is the fuel yazouya ingwez na 10 to 3. Fio ichizouya. Ngwedi ya kutopera titoko rimu kiwe mafio. Nekuti fio yacho baba tatoka wati kukwisa hakuna. Tatoko zibara pa icha uya. Furatu zungumira ukubra nezuru. Nezuru baka ya diziri. Zazidoso wana petro nasi.
Mwema muruma ada kuzikano anestare kuti talent bachi. Ati shino mshunguru za shakanyanya kutivari kupeza nguwa ye kushanda kumabasa kwa wari pa mtese. Vabachi vati shino konzera kuti nyika isa fambira mberi.
Dambu zikore mafuta yukufambisa moto. Rato wedzera. Inini marimwe zuro ayo ndakatosiya moto pa safe station ikarara iripo ndokuti ndotozowana fuel nemhaka yekuti ndoda kutoenda kugungano rekuchechi musi weFriday. Saka apa moto yacho ndatoisiya kumba kuti fuel yandinayo iyoyo isapere. Kuva tiri pamitsetse yefuel nguva dzebasa zvinhu zvinoita kuti nyika isafambire mberi nemhaka yekuti nguva yatinofanira kupedza tichishandira nyika tichishanda kuti tipe mhuri dzedu raramo dziri kuperera tiri pa QFU.
Mumwe murimi vaGod knows womwe vati kushaikwa kwemafuta kuri kukanganisa mabasa avo sezvo zvirimwa zvavo zviri kusvika pakushata vachishaya mafuta ekuti vaunze zvirimwa zvavo kumusika muHarare kubva kuGoromonzi.
Ini ndiri murimi wecauliflower nebrokoli. Pakusvika izvino tichitotaura kunoku ndokutoshaya fuel kunochitoresa. Nhasina torara mukiyu ndakatomirira fuel pana Lorraine na Red Drive. Kuti ndinotora cauliflower Goromonzi imwe iri kusvikira pakuora. ime patino zana itora pacho ne time yekuti unoya nayo utosvika nayo rumukiyo uchingoti unotunga deliver saka namwe yekuswera tiri mutsetse yanyanya ende kuti konzerisa kuti tirese tishaya mabasa tishaya kuti zvirimwa zvedu zvinge zvichienda nekupi izvi zvitiona kuti zvatowedzera tichienza nzana last week chaiye kutoti tatambura nyanya iswarini tatambura nekuti kada kutenga pamusika mutema fuel yacho iri kudhurisa zvakapetwa nofunga kana
kurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vakaudza vatori venhau nezuro kuti hurumende haisi kufara nezviri kuitwa nemakambani nemaresinesi ekutengesa mafuta izvo zvavakati zviri kupa kuti veruzhinji vashaye mafuta edzimotikari kunyange hurumende ichinge yaita zvose zvinodikanwa kuti munyika muve nemafuta anokwanira veruzhinji hurumende yakati ichatorera makambani aya maresinesi Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevemagaraji ava kuti tinzwe kuti sei vasina mafuta sezvo vashandi vemumagaraji aya vanga vachiti havabvumidzwe kutaura nevatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Pamwe chete hurumende nevashandi vayo kuti vaze nyaya dzemihoro nemashandiro avo yeNational Joint Negotiating Council yavai kusangana nemusi wechipiri svondo rinouya kuti izeye nyaya dzemari dzinotambirwa nevashandi ava pamwedzi vashandi vehurumende vanodarika zviuru mazana mashanu vari kuchema-chema kuti mari dzavo hadzichatenge chinhu nekuda kwekukwira zvakanyanya kwemitengo zvopa kuti vanonge svosve nemuromo Gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vakaudza Studio 7 svondo rapera kuti vainge vachida kuti paitwe musangano uyu kuedza kugadzirisa zvinyunyuto zvevashandi asi vachitaura neStudio 7 mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavafira Joe vanoti musangano uyu hauna chaunoburitsa Vazhou vanoti hurumende yaimbenge yavimbisa kuti ichawedzera vashandi mari mukutanga kwemwedzi uno asi chabuda hapana. Vazhou vanotiwo hurumende iri kukundikana kugadzirisa zvimwe zvayakavimbisa zvisingadi mari kusanganisira kupa vashandi vayo nzvimbo dzekuvakira dzimba uye kuti vatenge motokari kunze vasingazobhadhare mutero. Vatiwo varairidzi vari kushanda vasina kuzvipira nenyaya yemari shoma yavari kutambiriswa. Asi mukuzeya nezvemusangano uri kuitwa musi wechipiri uyu, tabata munyori weApex Council vaDavid Satsunga kuti tinzwewo divi ravo.
Vanomirira hurumende ndingati vashandi vehurumende vanokwana kuita ivo 9 vanenge vangotsvagwawo nehurumende yacho kuti ndo vavanoda kuti vavadiririre munhaurirano kana kuti mumanegotiations vanomirira vashandi vanobva muApex Council pana chiepesi watingati unenge ari neutral wokureva kuti haana divi ndiye unenge achitungamirira musangano uyoyo achitienzani asi kudivi kune 9 vanenge vakabva kuhurumende rimwe divi kunenge kune 9 vakabva kuApex Council
totarisawo mari yamuri kuda kuwedzerwa sevashandi mati magara pasi here kuti mutaure kuti ingaita mari ingakukwanirei
sezvamunoziva takaitwa chiko chakaitika chokuti takabvisa pasikiti remari dzekunze dzakawanda tikati tanga kuita mari yedu yomuno saka zvazvaakureva ndezvokuti zvinhu zviri kufamba nenzira dzakasiyana-siyana hatichazivi iko zvino mimwe mitengo yakadzira iri kukwira saka tinoda kuti titarire kuti mushandi kuti anzi uri kurarama somunhu anofanira kurarama upenyu hwakareruka unenge akuda mari iko saka isu seApex Council takangodanwa izvozvi tichaita musangano wedu tochiongorora kuti tione kuti mari ingakwana imari zvikuru zvatinoda ndezvongoti mari yedu itenge sematengero yayaita muna October rapera
saka muri kutarisira kuti munosangana riini imi sevashandi musati masangana nevamiriri vehurumende
sezvo tichisangana nechipiri ndinoona sokuti Hatika kuni sanguta wala nukutu wali ino kutati. Tata kala pasi. Ata ndi nuna zo kutu mkuru wano kuna mtu waka naka.
Imonya ndi kutiva shandi varipasi pesangano renywa nengi wali kunda kubasa mazuwa mashoma. E, nenye ya kutu waruti mara azizi kwa kwanira. Ze kukwira maduta wano kana uti mawazaya. Nezungu zaka mira sei parizu.
Kutawara chokwa di ina andi na zino kuna wasi kuti kusione kwe kuti kuitika kwazo zinenge sisinga one kino kuti izu chate zingo wana ndecho kuti ma ofiso ya urumende zikoro nekweze kuna janda wangandiwe urumende kune kuti waka masangano iwa wana kwa sao makikanzo uye pamwana sina wano wakanyanya kuwanda so kuti zinga one kwa kikuru kana wari masangano zizasi
Mori we Apex Council wa David Zatsunga vachitaura pari parunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio na 6 AM muvhuro kusvika chano pamasaisai anoti 909 AM 930 7270 ne 9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number 001-202-465-0318. Number is card 1-202-465-0318. Tefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe kubva kwadza 4 PM kusvika na 5 PM. Musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Sanganwa ku Facebook yedu ye VOA Shona. Kurudzai Mwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tombotarisa zvaita kune dzimwe. Mukuru akafanobata chinzvimbo chegurugo rinane zvekupa vanhu vaAmerica Kerry McKinnon kuti nyaya yevanhu vamboshanda kana vachiri kushandira bazi ravo vakatanga Facebook page iri kuburitsa mashoko erusarura mune mashoko emhirizhonga nekunyomba akanangana nezvizvarwa zviri zveAmerica zviri kuda kutsvaga upoteri iferefetwe. Vati mushandi wese achawanikwa aine mhosva ine chekuita neFacebook page iyi achatorerwa matano akaomarara. Vanhu gumi nomumwe nemumwe chete vakafa uye vamwe gumi nevatatu havasi kuzivikanwa kwavari zvichitevera kutsemuka kwedhamu remvura mudunhu reMaharashtra kuIndia. Izvi zvakaitika nezuro mushure mekunaya zvakanyanyisa kwemvura matunhu ekumavirira kwenyika iyi. Mutungamiri wedunhu reGauteng riri muSouth Africa vaDavid Makura vanoti vari kukurudzira kuti hurumende yenyika yeSouth Africa isimbise miganhu yayo nedzimwe nyika sezvo vanhu vakawanda vari kupinda munyika iyi vari kuzopedzisira vagara mudunhu ravo. VaMakura vanoti vakataura mashoko aya vanonzi vakataura mashoko aya nezuro kuvatori venhau vakati uwandu hwevanhu huri kupinda munyika yavo huri kupedzisira hwaremedza zvipatara zvedunhu ravo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinonzi zvinogarawo mudunhu reGauteng iri iro rinobatanidza maguta maviri makuru eSouth Africa anoti Pretoria neJohannesburg. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa reGlobal Zimbabwe Forum vaSolomon Socks Chikowero kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi.
David Makura avasiwo vatanga kutaura nyaya yakata seiyi tikatarisa kumashure tinoona kuti kampeni pro yem mamwe mapolitical parties vaita sana DA ndozva vaitaura kuti mabhodha haana kumira zvakanaka ndozva akukonzera kuti mukatarisa kuti the border system ravari kuvaka kunonzi kumegidhi uku vari kuzama kuti paite tsungu entry yevanhu vanenge vachiuya kuzotsvaka upeteri then mamwe mabhodha anenge akasaririra vanenge vaine mapassport avo vachiuya kuzotenga nekudzokera anonzi pachirungu matourist kana kuti matourist asi anenge achiya kuzota saka upeteri vari kuda kuvaita centralize pa-one position asi takatarisa zvinhu zvese izvi tinoiona kuti no South Africa yakabva mumaelections maviri asi ANC chepati mukautenge haina kumira zvakanaka pamaelections maviri iwayo saka zvavakutoita vatotanga kutokampena kuvanhu vavo nekuti vanhu vavo ndomadambudziko avari kuvata ekuti maforeigners akawanda muno muzvipatara maforeigners akawanda mumapasa maforeigners akawanda zvanga zvichiitika munyaya yevanofambisa batwa nematrucks saka they are trying to address some of those issues politically.
Munoona here matanho iwayo akanga azotorwa aine chaanokanganisawo vana vezimbabwe
kwete hapana pasingatazi kukangarisira vana vezimbabwe nekuti vana vezimbabwe tiri kuvata kuti vachandebhodha vachiuya kune South Africa kuzotsvaka mabasa kuzotsvaka kurarama kuzotsvaka kupona pasori kuzimbabwe yakunoita zvipera zvamunoziva imini saka munhu anotoona kuti ndazizondofana ndambokurosaunemukuzimu ndingonoshanda mumapurazi ndakamirira pasipoti ano kuti ibude saka zvichakanganisira mazimbabwe muzvikuru hoyu zvichavakanganisira
zvii zvamunokurudzirawo kune vana vezimbabwe vari kupindawo musouth africa vakawanda vacho vanonzi ndo vari kuzopinda vasina magwaro anoita kuti vatambirike
zvatokurudzirawo ndezvekuti kana anenge atenda musouth africa ngaazvizivise kuti ndiri muno musouth africa azvizivisa zvemafiyazi nezvemafiyazi vekudhokumenta kana vakudhokumenta iyena kutaura kuti taane madifferent permits atinawo kana isina kunoshanda mumapurazi kune pemiti yekoko uchizaezimasengerwenika kana kuti zvina human rights kune unonzi asylum seeker system zvizivise kana wazvizivisa wone documented izvozvo zvinokubetsera iwewe zvigobetsera hurumende zvigobetserawo vamwe vamasangano akazvimiririra kana patinge taitika izvo.
Avo vanga vari sachigaro wesangano reglobal Zimbabwe Forum vaSolomon Socks Chikowero vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media chirongwa chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu titanga tiri kutarisa isu kubuda kwemawarriors mumukombe weAfrica Cup of Nations uye tichitarisa zvakare zuva remuimbi ane mukurumbira Thomas Ugo mukanya pafo. Nyato kuchingamidzai pachirongwa.
Hola, tinotenda here.
Tombotarisa takaona vakomana vemawarriors vachidyiwa kwavanga vari kuAfrica Cup of Nations. Gomombotipawo maonero enyu.
Zvinoitika izvi ndezvekuti hakuna ani hanya nenyaya yedu yebhora. Vavachengetedzi kuko kana vasina mari vanotamba sebhora. Tinosapota vana Liverpool vanenge vari kuengland vanopiwa mari dzakawanda. Zvinoka vakomana ava ndozvavanoitaka ndokudyirwa kwavo ndozvavanochengeta mafemizi avo kana kana mavago vatimi vaenda vanotamba mahara vasina kana chavainacho zvinofamba here? Hazvifambika.
Saka imi dai maiwana mukana wekutaura neivo vari kuona zvenhabvu munyika maiti chii samukanya?
Vanofanirwa kusapota zvebhora, mari ngaiiswe kubhora kuti vana vabudirire mangwana vanofanirwa kunge vachiona rubatsiro rinobva kuhurumende. Haikona kuti kana vaakuda mari vamwe vanzi auya sobisa mari yekubatsira maoriya kuza aiwaka zozi vacho here ndokuvanaunoitwa bhora vane bhajeti yavoga, vanofanirwa kugara vaine bhajeti yavoga. Ega, vanofanirwa kugara vaine bhajeti yavo. Bhora rinonetsa, harisi yekungoenda kunotamba chete. Ah, no, no.
Muri kutaura naGift mazuva nhanga ndiri kuBulawayo muZimbabwe. Nyaya yenhabvu yakatirwadza zvikuru nekuti yanga takatarisira kuti tichakunda, asi chakanyanya kurwadza ndechekuti mushure menenge tatamba magemu mairi akanga achinakidza kwazvo yeEgypt neUganda, pakuzoenda kugemu yekupedzisira apa takarwadziwa zvikuru. Vakomana havana kuita zvatakanga takatarisira. Uyezve chimwe dambudziko ratakasangana naro isusu sevatsigiri nderekunzwa kunzi havasi kubhadharwa zvakanaka. Zvakava zvakatirwadza zvikurusa. Mushure mekunge vaitirwa fundraising yakakura kudaro, ndokunzwa kunzi havana kubhadharwa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington. Ngatisanganei zvakare nemusi wechina pachirongwa chedu cheLet's Talk. Ngatigurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa urongwa hweSouth Africa hwekuchengetedza zvakadzama miganhu yayo nedzimwe nyika, kuitira kuti munyika iyi musapinde zvisiri pamutemo. Kana urongwa chii kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Ko kambo chauya chauya kubva kuna Hurricane Hugo tapire nyika mukanya Thomas Mapfumo chiti makorokoto ebavude. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende yoronga kuwedzera mari dzemudyandigere dzevaimbova varwiri vehondo yerusununguko, kuitira kuti vasarambe vachinonga svosve nemuromo. Dambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari roramba richitemesa vanhu vakawanda musoro. Hurumende yotarisirwawo kusangana nevashandi vayo nemusi wechipiri pasi peurongwa hwenational joint negotiating council kuti ione kuti ingavawedzere mari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chemangwanani na 6 AM. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessed Mzulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuizika tisendaba ku VOA.